Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vafamba vachipinda mumarestaurant vakatanga kupinda mune imwe restaurant. Marestaurants vakapinda maviri kuPretoria nezviro vanga vari muSandton.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvosvikana nematanho ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika.
Vazhinji vana vari kuendeswa kunororeswa nguva isati yakwana. Tinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu wa Molly Street.
Munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu ane mukurumbira Peter Churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi Molly Street. Vamwe varimi vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira, asi hurumende ichiti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana nematanho ari kutorwa nehurumende yenyika iyi yekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwara anozvipa mvumo yekugara munyika iyi. Mapurisa anonzi ari kuita chipatapata chekuvhara migwagwa achigugudzira vanhu mudzimba achitsvaka vasina mvumo yekugara munyika zviri pamutemo. Bazi rinoona nezvemukati meSouth Africa rinoti riri kudzinga vanhu vari kupinda munyika zvisiri pamutemo vari pakati pezviuru 10 nezviuru 20, 15,000 kusvika 20,000 pagore. Izvo rinoti zviri kupa kuti hurumende irasikirwe nemari yakawanda. South Africa inonzi ndiyo nyika ine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kudarika dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kubuda muZimbabwe vachinotsvaka maforo manyoro nekuda kwekusagadzikana kwemamiriro ezvinhu munyika, izvo zvinosanganisira matongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yeimmigration I think inyaya inogona kutangira kumaelections pakunoti pane maparty ainganyotaura zveimmigration akawana mafudzi akawanda. Saka zvava kuita kunge nyaya iyi yeimmigration iriwo kufarirwa chaizvo nevanhu vekusouth Africa nenyaya yekuti muSouth Africa kao mama nevanhu vakawanda vasina mabasa vari kuti ivo vari kutorwa mabasa nevanhu vanobva kunze vanosanganisira maZimbabweans. Saka mumazuva maviri apfuura Department of Labor neveimmigration nemapurisa vafamba vachipinda mumarestaurants vakatanga kupinda mune imwe restaurant. Marestaurants vakapinda maviri kuPretoria nezviro vanga vari muSandton and kwese ikoko vachitora vashandi vavaisvikowana vasina mapepa akakwana. But hakusiri kwega kwazvinobitika zvinhu. Zvinhu zviri kuitika kunzvimbo dzakawanda kuDurban, zvinhu zvakaitika kuPort Elizabeth. Ndingati zviri kutekeshera nenyika yose panguva inei.
Saka veruzhinji vari kupona sei nezvinhu zvakamira mamirira zvakaita iwayaya?
Zvava kuenderana kuvanhu vasina mapepa panguva inei zvakaoma. Nekuti nyaya iyi iri kusvika munyaya dzematongerwo enyika yobatanidzira kuti kune vanhu vakawanda munyika muno vashiri kufara nekuti kune vanhu vasina mapepa vari kutora mabasa uye vanobvuma kutambiriswa mari shoma. Saka vanhu ivavo vasina mapepa panguva inoizvo zvakavaomera zvakanyanya. Asi kumaZimbabweans kune vamwe vane mapepa vanga vari pane ZEP, Zimbabwe Exemption Permit iya, vari kushanda nokuti pari zvinoizvo vanhu veimmigration vari kuenda kumarestaurant ende ikoko wakawanda maZimbabweans. Asi vamwe vane maZEP, saka ivavo havana madambudziko.
Kurudziro yenyu kumhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa panguva dzino ingava yekuti kudii nemamiriro akaita zvinhu?
Chokwadi chacho ndechokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune avo vanokwanisa kuti vaite mapepa, zvakakosha panguva inei kuti vaite mapepa. Hongu zvakaoma kuita mapepa acho, asi chakakosha panguva inei chokuti paunowanikwa uri at least wanikwa uine pasipoti ine mazuva, zvinogona kukubatsira. Kana usitorina pasipoti zvachose zvinogona kunetsa, uye kana kuti pasipoti yako ine mazuva ake expire zvinogona kuoma zvakanyanyisa.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheJohannesburg University, Dr. Colin Chambwera, vachitaura vari parunhare kuSouth Africa. Munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu Peter Churu ari kurumbidzwa zvikuru mushure mekuburitsa mutambo wake wechipoko unonzi Molly Street, uyo unoburitsa pachena kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Molly Street inyaya yechipoko chinonzi chakanetsa kuchiredzi makore akawanda apfuura. Pasmond Lovu anotipanyaya inotevera.
Molly Street mutambo unoburitsa pachena nyaya dzemirishonga yemudzimba. Mutambo uyu unosiririsa zvikuru sezvo uchirondedzera zvinonzi zvakaitika muchiredzi makore anodarika makumi mashanu apfuura. Mutambi mukuru munyaya iyi Molly anonzi airarama nekuita zvepabonde. Mumwe murume waakadanana naye anonzi akapindwa nemweya wakaipa ndokupisa imba yainge yakarara Molly. Izvi zvakaita kuti Molly afire mumoto uyu. Nekupindana kwemakore, chipoko chaMolly chinonzi chakatanga kuonekwa mudhorobha reChiredzi zvikuru pabhawa rine mukurumbira mudhorobha iri rinonzi Chigara Pasi. Churu anoti kuwanda kwemirishonga yemudzimba kwakamupa shungu dzekunyora mutambo uyu aine chinangwa chekuratidza kuipa kwemirishonga idzi.
Vana vedu kana vachinge vanetsana kure kure ikoko kwavari, kusina vana tete, kusina vana sekuru, kusina vakoma kana vanin'ina, vava kusvika pakupererwa zvekuti vanobayana nemapanga kana kuisirana muchetura kana kusunga mumwe womudzipa kusvikira naafa. Iri rave dambudziko.
Mutambo uyu une munhu mumwe chete wechidzimai anonzi Chido Tenga. Tenga anoti vanasikana vakawanda vave kuroodzwa vari vadiki uye vachizoshungurudzwa nevarume vavo. Tenga anoti ari kufara zvikuru kuti mutambo uyu wavepo kuitira kuti nyaya dzemirizhonga dzirambe dzichitaurwa nenzira yakareruka.
Vazhinji vana vari kuendeswa kunoororeswa nguva isati yakwana. Zvinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu waMolly Street, nekuti nyaya idzi dzinobva dzataurika. Vanhu vakasiyana-siyana vandinenge ndichiitira mutambo uyu vanobva vanzwisisawo nyaya dziri kusangana nevanasikana nevakadzi vatiri kurarama navo munharaunda yeZimbabwe.
Vanorira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare eKenya Chifamba vari kukurudzira vanoita zvemitambo kuti vabatsire kurwisa mirizhonga yemudzimba kuburikidza nemitambo iyo ine chinangwa chekuti mirizhonga idzi dzive shoma kana kusavepo zvachose.
Mitambo iyi inobatsira zvakanyanya nekuti veruzhinji vanomhanyirako vachida kunotamba, vachida kunofara, vachida kunoona, asi pamwe chetepo vanenge vari kukurudzirwa kutsiurwa nekuoneswa kuti kodzero dzemadzimai nevasikana dzakakosha.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti mitambo yakadai yakakodzera zvikuru kushandiswa kutaura zvinoshungurudza magariro evanhu nekuti inopa vanhu mikana yekudzamisa pfungwa pamwe nekunzwisisa zvinofanirwa kuitwa.
Saka play iri kuitwa yaMolly iyi inonyatsoburitsa pachena kuti vanhukadzi vane kodzero dzavo, ende dai isiri theatre production yanga dai shinetsa kuti bude se nyaya ma newspaper ati nawo asi nenyaya kuti i theater yango fanana netinoti the Beast of Burden inoburitsa nyaya dzinoshungurudza madzimai dzakasiyana siyana
mumiriri wechiredzi central mudare re national assembly varopafadzo makumire vanoti kushungurudzwa kwemadzimai mumirishonga yemudzimba inyaya inosiririsa zvikuru
nyaya yatinotarisa kuti mitambo yakaita samoli e ibatsire vanhu kuziva kuti mirizhonga mudzimba haisiyo mhinduro kumatambudziko anenge arimo saka tinokurudzira kuti vanhu vose kana vachinge vaita kupokana ngavatsvage vayananiswe zvisina mirizhonga mukati
mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti mitambo ine basa guru mubudiriro yenyika nekudaro hurumende iripo mukutsigira mabasa akanangana nebudiriro iyi kusanganisira zvinoitika mumagariro evanhu
munoona kuchiiswa zvinhu zvakaita kungana Arts Development Fund, ma National Arts Culture and Heritage Policy, Music Strategy, Film Strategy. Zvese izvi kuda kuedza kudonongodza nekugadzirisa kuti vanoshanda imomo zvivanakire zviendeke zvivape chouviri. Saka ndodaka rehurumende kugadzira zvinhu zvakadaro.
Mutambo uyu uri kutarisirwa kutenderera mumatunhu ose enyika uchikurudzira kupedzwa kwemirizhonga yemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe varimi vanoti vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira. Asi hurumende inoti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunyange vakarima ndima yegorosi yakakura yaitarisirwa inoita mahekta zviuru zana nemakumi maviri neimwe kana kuti 121,000 hectares, gohwo ravo richange rakaderera nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusawana mvura yakakwana nekuda kwemagetsi mashoma avakapiwa pamwe nekunonoka kubhadharwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa gore rapera dzavaitarisira kushandisa mukurima rimwe gorosi gore rino. Mumwe murimi wegorosi kuchitomborwizi vaJames Marowa vanoti kungoenda kwemagetsi kwakakanganisa kusvika zvakanaka kwegorosi ravo kunyange vainge vakarima mahekta makumi masere avainge vakatarisira. Mumwe murimi wekuBeatrice kumashonaland East vaEfrem Soshe vanoti gorosi ravo rakashaya mvura yakakwana. Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvinonetsa kuda kufembera huwandu hwegorosi richawanikwa asi vanobvuma kuti varimi vakatarisana nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemvura nekuda kwemagetsi aidzima nguva dzakawanda. Zvematunhu mudunhu remashonaland West amai Marion Chombo vanoti kushayikwa kwemagetsi kwakakanganisa kukura nekusvika kwegorosi mudunhu remashonaland West. Asi hurumende kuburikidza nemumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelisa Ritatos inoti yakatarisira kukohwa matani zviuru mazana matanhatu mwaka uno kana kupfuura. Varatato sanochi nikashika painoti inokowa gorose rinoikwanira zvekuti hurumende inenge isatenge gorosi kubva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Russia neUkraine. Varatato sanochi vachaziva huwandu hwegorosi hunenge hwawanikwa munyika yose mukupera kwemwedzi wambudzi. Hurumende inoti icharamba ichivandudza kurima kwemadiridziro kuitira kuti nyika iwane zvekudya zvinoikwanira. Mukuru weRussia vaVladimir Putin vakazivisa gore rapera kuti nyika yavo ichange ichibatsira nyika dzose dzaiwana rubatsiro rwechikafu kubva kuUkraine, izvo zvakaita kuti Zimbabwe iwane gorosi rinosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvematani pamwe nezviuru makumi maviri nezvitatu zvematani efotereza. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Studio 7 inokupai chirongwa chezvechitendero musi wesvondo wega wega. Apo tinokurukura nevemakereke akasiyana siyana, kana muine vafundisi, vavhangeri kana vaparidzi vamunoda kunzwa kubva kwavari, kana mibvunzo iri pamusoro penyaya dzechitendero, tibatei panhamba dzewhatsapp dzinoti +1 202 465 0318. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muhupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Women's Bureau. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti maba sa api anobatwa nesangano renyu iri reZimbabwe Women's Bureau.
Tinoita mibato yakasiyana kusimudzira madzimai mune zveupfumi uye magariro. Tichishanda mumadistricts 35 munyika yose yeZimbabwe. Basa ratinonyanya kubata nderekunyanya mune zvekurima. Tinoitawo maprogramu anotarisa zvenharaunda, kuchengetedza nharaunda uyezve zvinotikanganisa nemachinjiro emamiriro ekunze yatinoti climate change. Sekuziva kwenyu kuti madzimai mazhinji emuZimbabwe anorarama nekurima uyezve akawirwa nedambudziko reEl Nino. So tine mabasa akawanda atiri kuita kuti madzimai akwanise kuwana chouviri kuburikidza nekuvapa zvekudiridzisa yatinoti drip irrigation, chinenge zviri solar powered, kuitira kuti vakwanise kunge vachiramba vachienderera mberi nekurima nguva iri kuchinja mamiriro ekunze mvura ichishayika zuva richipinda zvakanyanya.
Madzimai aya ari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Madzimai ari kutambira zvirongwa izvi nomufaro zvakanyanya, nekuti zviri kuvarerutsira mararamiro avanga vachiita. Chokudya changa chava kushayika, asi nekuti pava nezvibhorani zvinoshanda nesola ende vakwanisa kuwana mvura yakawanda, zviri kuitawo kuti vakwanise kurima vachitengesa, vachikwanisa kupawo vana zvokudya uye kuendesa vana muzvikoro nekuchinja mararamiro emumhuri pamba chaipo. Uye zvechero mumhuri mava nemufaro mukugarisana, nekuti kazhinji panooma upenyu munhunzinda munoita bongozo. Asi kuburikidza nekuvandudzika kwemabasa avo ekurima, zvichiburikidza nerubatsiro rwatirikuvaka, madzimai ari kufara zvakanyanya.
Munoshanda nemamwe masangano here?
Tinoshanda nemasangano akasiyana siyana. Tinoshanda nehurumende, tinoshanda nevatinoti madevelopment partners, madhona vanotipawo rubatsiro rwemari. Tichishanda uyezve nemimwe misangano yemadzimai iri muno muZimbabwe, kuti donzo redu rikwanise kunge richipararira matirimana ose ana matsinga kwanisi kusvika.
pari zvino pane zvirongwa zvamakatarisana nazvo here munguva pfupi inotevera iyi?
Nguva pfupi inotevera tiri kutarisira kuparura garden ratinaro kwamutoko 5 hectares riri pamutemo richange richinga zvichitungamirirwa naminista weMinistry of Women Affairs and Community Development, uyezve nemamwewo makurukota achange achitikuta pamutambo uyu. Mushure maizvozvo ticharamba tichishanda mune mamwe madistricts kusimudzira kupfuyiwa kwezvipfuyo zvidiki uyezve kurimwa kwembeu dzedu dzechivanhu dzinoenderana nekuchinjawo kwemamiriro ekunze.
Pane zvimhingamupinyi zvamungati madzimai vari kutaura here kuti vari kutarisana nazvo pari zvino?
Zvimhingamupinyi zvakanyanya zviri kutarisana nemadzimai panguva ino kushayikwa kwemvura uyezve kuomerwa neupenyu, nekuti rubatsiro rwatinowana harukwanisi kunge ruchikwana mudzimai wose munharaunda. Tinokwanisa kunge tichibatsirawo chimwe chikamu, asi chimwe chikamu hachisi kukwanisa kuwana rubatsiro uyu. So upenyu hwavo huri kuramba huchivaremera munhau dzekuwana zvokudya, munhau dzekuwana mvura, even marimiro achona anobva atadza kuenderera mberi nekuti mvura hapana, uyezve yeunino iri kungoramba ichingodzokorera nguva nenguva.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokubata ipapi?
Vanenge vachida kutibata vakasununguka kuti wana maofisi dzedu ari munzvimbo yeHillside muHarare panhamba 43 kana Mbuyawayo mudhorobha panhamba 29 Robert Mugabe, uyezve pamasocial media vanokwanisa kutiwana paFacebook yedu noti Zimbabwe Ministry, patwitter yatinoti yatakuti s vanokwanisa kutiwana pazwbn, paInstagram vanokwanisa kutiwana zvekare pazimbabwe_women_ then palinkedin tiripo sezimbabwe ministry.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro naMambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central, tichitarisa nzira dzavanoshandisa kukumbira mvura tichiona kuti yave nguva yekuti vanhu vagadzirire kurima. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu changamire Nembire.
Aya, ndinotenda vaJonga Kandemiri magazini muri Zimbabwe idaroziva kuti mambombuzi iri pana dzitongogara norunyararo.
Mungatitsanangurira kuti munokumbira sei kuti mvura inaye?
Chokutanga chandoda kuti ndizivise vanhu veruzhinji, ini ndinotaura ndakamirira dunhu randinotonga. Tsika dzinosiyana, vari kumatebhelelende vanoita tsika dzavo, kumasvingo vachiitawo tsika dzavo. Sekutaura kwamaita vaJonga Kandemiri, nguva ino yatava yaayegadziri rekuti tichiita mukwerera yekukumbira mvura nemadembe maro ekuti tikumbire mvura. Iyezvi kumbi mvura yandotungamirira takatotanga urongwa hwacho, takagara pasi nevandotungamirira masabhuku kuti tiunganidze zvino nechikwake choita chiga chokuti tichikumbira mvura kubva kuna Musiki tichiteedza tsika dzedu. Mvura iyi tine nzvimbo dzatinenge takamisikidza dzinosvikwa nemidzimu, hadzisvikwe nepwere. Nzvimbo idzi dzinonzi madende maro, dzimba dzatinovaka nezvikwanisiro zvechivanhu, mapango, hodzi, hemupfuti nemunhondo neuswa hwatopfirisa. Hadzisi imba dzatinesa zvidhinha zvechingerengere krete. Munogara machira nengoma, zvinenge zvakatoichikwa kare.
Mune nguva here yamunofanira kunge muchibika doro iri?
Wawa watiri kugadzirira wekukumbira mvura haugone kusi uzokupinda mumwedzi wembudzi nokuti tinenge tateana nepakaipa. Saka masvondo mairi iri yekupedzisera kune mbudzi vatenda kutoba isu tinenge tisisakumbire mvura tinenge tatiita basa redu kare asi kana mwedzi mbudzi wapfuura tinozopinda zvedu munana gumugurumu taakukumbira mvura yacho asi tapfuura mwedzi wembudzi.
Ndiani anozobika doro irori changamire nembira?
Doro ratinobika iri rinobikirwa mumahari tinoenda pasi pemuhacha rinoombererwa. Vanobika doro iri ndo vandingati vanenge vaguma kubereka, kwete vana vadiki vachiri kutamba mwedzi mumwedzi yakana ndataura kudaro, kwete havabvumirwe. Uyezve hatibvumiri kuti kunzvimbo dzatobikira wawawo kuitwe nyaya dzeupombwe kana kuti kuzorwe mafuta anonhuhwira kana kuita zvimwe zvinongoverekana zvinoenderana nechirungurungu. Hatide, sipo dzainge dzichigeziswa ikodzo dzinofara kure. Mvura kazhinji yatinobikisa wawai uhwo haikocherwa pese pese, inobva mutisipiki tinotiziva ichicherwa nemukombe. Asi zvese izvi tinozvitungamirirwa nemhondoro ndedzinoutira kwedu. Kwangu uku ndinyambuya svikiro rangu guru rinonzi Ambuya Kasela, vanozvikana chaizvo ndo vanoita basa iroro rehwawa hwokukumbira mvura. Asi regai nditi vajonga, taakupesana nechivanhu nenyaya yekuti kune chinonzi climate change. Asi isusu pachivanhu chedu vajonga vandemiri ndechekuti kana nyenje dzaakurira nemhere dzaakupfumbudza, totoziva kuti makauko kunayo kwezhizha waakuswedera pedyo. Mhepo tinoiteya tinonyatsoziva kuti pari zvino kana mhepo ichivhuvhuta ichienda kumavirira mvura ichiri kure, asi tinozoona kana mhepo yaakudzokera kumabvazuva toziva kuti mvura yedu yaapedyo kunayo. Nenzaniso kuti tinowana mvura wegore riratinge tinawo mwaka unowanikwa kubva kurarama kwedu. Mazhanje akabereka here nehuwandu hwawo? Asi apa pane tsambati here? Matoho akamira sei? Nzinze dziri kurira here kunyange dzakaurayiwa zvadzo? Idova rinotiratidza kuti mwaka uno hauna kumira zvakanaka. Hatigadzirirei nekuerera zvakasimba.
Manga makateerera kuna Mambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri pahurukuro yedu yekunaiswa kunoitwa mvura mutsika dzechivanhu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Woza Friday, tichikurukura nevaimbi vakasiyana siyana zvikuru vachiri kusimukira, tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vaimbi vamunoda kunzwa kwavari, tibatei panhamba dzenoti +1 202 465 0318. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inhau dzedu dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoshushikana nematanho ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika. Munyori wemitambo nekuvaraidza vanhu ane mukurumbira Peter Churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi Molly Street. Vamwe varimi votanga kukohwa gorosi asi vachinyunyuta kuti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira mwaka uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.